Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangora manateva namadhuru ndozva kutotibetsera kuti tutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inosvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwe kutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu
tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidza maemail nezvarazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manispepa kana kumaredhio asi nyaya chaichai kuti titi Zimbabwe menyere kuti munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe ane nyaya chapicha pamusi kupapinda
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kugweru nhasi uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika munazvita vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika usina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna mugokwe Blessing kwakaoma kune nyaya yekuti kana usiri mwana wasabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachodiki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Chikafu tinouya nakandela wozvisukubhita kumashabhuku. Mashabhuku ndo tozitaidza vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uyu hasi.
Vanenge vachikupa ichii chaizvo?
Vanotipa chibagwe pamwemo musati 42 families toangura kubuda 5 zimapori saka ivo votora zvavo zvavanoda imbozonzisiya nai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
kunjimbo medu ya na mshati maafi ya munu wakaita shahie ye kutara kwa wanongo osha kwa grupu wakini wale zama shahiva nukuti tula utopaya nukuti mwonte yeneze hakuna
gorela apera wana wana kukua zaka mira sei manji
nungo etano nungo tupakurona rami sana kukura rama kwa utu nuhuja na wame ere kukura rama sei na wame zopa wanongo na ungo wanao kuna anoku batira huku tuwa uya uite basha ili kibo kupa upakati nero ni kalo nungo na ungo sebe nera haeka maviri nero uti wendu onetapu
zvino vana varikuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro
chokwadi pane mawebhu yakanozobetsera ikaita chikafu chero pachikoro chedu chedhororo takapuwa tricha zokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozoonera
imi mune mhuri yakakura zvakadii
ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasiboni wechinai
tinenge takupinda mune mumwe mwaka wekurima muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti mugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu zvakamira sei
tiri kudeza hama yangu tani yakanzi ya 4000 mutengo yacho ndo yaita muramba munhu kuno zero tuka tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvo hakutotibetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno kana mbeu yacho kuti uitenge ine zita $300 zvinoda kuti murimi haakwanisi kuafudha kuwana mari iyoyo
ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana commander agriculture hamusi kuzviwana
chokwadi zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare zvinongobuda ipapo kudara kwautoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbukitana
munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo
munombo tinorima nzungu nyimo mabhebhunga asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusha saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuti weshuga mafuta akuita $45 saka mari yacho kuti ibatise zvinodoritambudziko vanodzingira nebhageji rei
vamura wasibanda mugari wekugokwe vanga vachitaura vari parunare kugokwe kwakare Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mpofu uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri
saka vati ivo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuzanu PF vasivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata kwata ichi
tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvinomira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president Chamisa kuti aiwaka pane munhu wenyu wakanganisa zvakati tafunga kuti anofa tinofanira kuwa kutora danu rakaita serino president varukuti panguwa tese wachawara na izuzo
mkuru wesana narechitu mwiza Manyame Residents Association vama velaskumalo varumi za danu ratoru wa MDC vachiti zaka kosha kurwisa uwori matunu anushanda aripasi pema kanzuru
saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuro edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu pa local government level even woku central government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu saka
vanongorora zvematongerwe enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsvapa nezvaitwa neMDC vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji ainotonga mune uori unotyisa asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu vasivanda vati vachazivisa dzimwe nengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera zvichakadai vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato muzvinafundo Welsh Mencube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana ne dzimwe nyika kwozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Vaturi nawo pamwe nevashandi vemasangano ezvenawo varikurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamendi inoona nezvekufambiswa kwemashoko vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sose nemuromo. Mutori venhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka, chinhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists upenyu hwavo unofanira kutaridzwa nekutsigirwa nefundi iyoyi kuti vave nemasaravisi akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhageina mihoro yavo zvinova zvinopedza corruption mumajournalist nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sekuti ndo basa ravo asi vanenge vachitotambura saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubhiri iri so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatichiita mastories avo inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anishanda basa rakaita sezvino.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasundwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuchitaurira zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo wezmc watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemutemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambisa kwemasoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa muGuinea mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutidza kwakaita vamwe vadzidzi vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidzwa maemail nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakatika xenophobia pakati vanhu vafira mugodhi tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuvana manispaper kana kumaredhiyo asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe menderesi munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapucha pamusi kupapinda saka tikaona kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvekuti Zimbabwe kuma asylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma 1000 zvonzi vanonoka nekuti havazi rukodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda ikoko nokunomirira maleaders eminerati chachawanda mari. Saka takaona kuti maZimbabwe nzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana namanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation titi muZimbabwe rumwe nemumwe uri munomu akwanise kuti pamwe dzimwe nomwe tikontribute ma12 rand tichishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes akati yes anobva donata 12 rand
maondera tikata muno tiri ne 2.7 million saka pavo 980,000 takaona kuti vana mabasa vakanaka naka saka 300,000 vakakwanisa tibvise ma 2 rand hour zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu
vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura
ndingati takaita receipt zvikuru kuma teacher ari munomu nevanoshanda kuma mine vatoti ma mining artisans ne vangu vanoshanda ku construction tichivafunza kuti munozviona sei vakabva vati nyatinga kuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi tarisa muone vanhu vazhinji vakafira munomu vakatamburira munomu vakachengetera munomu vabereki vachira kumusha ine makanguri maita chirongwa ichi torofarenda yadzimari yakanyakuwanda zvikuru uyesu tinotoshanda tikuna kutobvisa kana isi nema 20 rand acho nokuti takati isisu vamwe ngavadhonete nama 12 rand maSMS asi vanokorava zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma 20 rand kushandisa maakaunti yatakatumira pasocial media mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vatibata kuti tikakwanisa kutora mariko dzavo nokuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi
munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo
chirongwa ichi takachiparura chiri checharity chiri chokubatsira hapana vatinorekodha hapana vatinonyora kuzvika vamabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake pane masms avacharisisa pavhiki rino amusva pazuva ramangwana kana kusvika ramangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoisa 12 rand muetime yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma 20 rand chini pamwe dzumwe noumwe haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvataka vataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akatinakati mari yava pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe
panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi
pane munhu atinoti chief accountant wezimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu abvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiritega isu hazvinganyofadza saka tichatora akaunti ende anobva muvanhu ndiani anga mubati wemari then vanhu vatenga kushanda nemari tichavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti kuiyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here hationi tiritega nekuti takatanga taendava kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi
avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Dube Nduna vachitaura vari parunare kuJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muna uzedu zemitambo, chikwata chenyika chemutambo we netball chemaGems chiri kunanga kuSouth Africa kumakwikwi e2019 Africa Netball Championships. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kuCape Town South Africa kumakundano e2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru. Aive captain wechikwata ichi World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Because our second boys are to Liverpool, we just expect to continue from where we left. Saga,
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu
machances ekutora mukombe aripo but South Africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that takaenda ku Liverpool and it was also a learning curve on the way I think we'll try any new skills and everything and I think we can be a better side as compared with what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kuSouth Africa Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku-2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya ne Tanzania. South Africa, Malawi, Zambia ne Lesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tika change yega yega, pane zvino afetika, pane zvinodi zvinoimbova. Saka ndine tarisiro kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marizoti nekuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funan Chris Pretoria Centurion. First and foremost, when we raise Zimbabwe, we should be careful. And if we are going to be in South Africa, and we are going to see what is the next move for us in Zimbabwe, because, like, for example, in 2007, we need to show that in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe I'll be going to Zimbabwe. I think it's good. Thank you for the time and the time and the time and the time and the time. But what is one of the Iowa? It's a little bit of a room. It's a from zero. It's a little bit of a and it's got a chance to give you some bed. What kind of standard of service? It's not at the moment. Whenever I come by, what's so good to go back to run and I walk to the Vara Kwanzaa Rama. Because I'm my dear sister, it's still a little bit of a tree. It's not quite some bed. Mathematics is only. It's not to me. I come back to the and when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Maxine must get me money. I'm going to see 2008. But in watch from the next one for Yay and the Saturday from the Tobin Wang, which I'm going to shine and bring the Queen and Tawan Ochis and San Longit Dallas before. Because I said to be a red Waga Shanda Koma Korea 20 in the Queen. So I had one for me to see our children. I can put it with me.
Yes. Platinum.
That is right. I was in a basket of currency from Zaita Nani. It's circulated. It is from a very circulator, or at least the Japanese control of my prices, as you know.
In India, the marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Ntunga Milinkomo. Asi sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yechikamakumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboneka munhoroondo yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele.